Veruzhinji vatanga kuvhota na7 dzemangwanani munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vachivhota kuti vanoda gwaro rebumbiro iri here kana kuti kwete. Vashaura nevatori venhau mushure mekuvhota mumusha weHighfield muHarare, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira runyararo munyika uye vati havafe vakadyidzana nevenyika dzekunze vasingawirirane neutongi hwavo.
The Europeans and the Americans have imposed sanctions on us and we keep them out in the same way they keep us out.
Vashitaurawo vapedza kuvhota kuSt Mary's kuchitungwiza, mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vati kuitwa kwaitwa referendum nhasi kukura nzira yekuita sarudzo dzakachena munyika idzo dzakatarisirwa gore rino.
What is significant is that for the country, the people of Zimbabwe are not outsourcing their destiny to anybody else. We have defined this for ourselves. This is a new political dispensation and I hope it sets in a new political culture.
Zvataurwa navatsvangirai zvatsinhirwa nemunyori wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vaThomas Salamao.
The referendum is part of the GPA and is a key milestone towards the next step, which is the most important step.
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara avo vavhotawo kuGreendale vati Zimbabwe yaita zvinhu zvinodadisa.
Ruzhinji runofanira kutaura kuti iro draft ratinaro iri rakanaka here, rinobata zvakakwana here maererano nematongerwo anodikana nevanhu. Saka nhasi izuva revanhu.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC uye vari gurukota rezvemaindastri vaWelshman Ncube vavhotawo vachibva vabuda munyika vakananga kuIndia. Asi munyori mukuru mubato iri amai Priscilla Misaherabwe Mushonga vanoti vafara nezvaitika nhasi.
Zvakakosha nokuti tinoziva kuti vhoti ndo yakafirwa nevanhu vakawanda pakaitwa nyaya dzedu dzorusununguko. Saka zvakakosha kuti vanhu vaende vanotaura kuti vari kufungei nezvinenge zvavhundwa.
Zvichakadai, munyori mukuru muMDC yavatsvangirai vatendai Biti vati havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakaita seMbare muno muHarare, Headlands pamwe neBindura. Vabiti vati pane nhengo yavo vaSamson Magumise vapambwa kuHeadlands nevanhu vanga vachifamba nemotokari ine nhamba dzinoti ABG7038 uye havasi kuzivikanwa kuti varipi pari zvino. Vabiti vatiwo vanhu vanga vachichikidzirwawo mune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika uye vati vanhu vanga vachimanikidzwa kuratidza vavhotesi bepa ravavhotera.
Tiri kuona zvakanaka nezvakaipa. Ndotanga nezvakaipa. Zvakaipa zvatiri kunyanyoona inyaya yekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuMbare, dzakafanana nekuKariba, dzakafanana nekuBindura kwatiri kuona vanhu vedu veMDC vachirohwa nekusungwa. Tiri kuona zvakare kuMidlands kune vamwe vanhu vekuZANUPF vari kutoti kune vamwe vanhu musavhote. Tanyanya kufara nekubuda kwaita vanhu muHarare, kubuda vanhu kwaita vanhu kwaMutare, kubuda kwaita vanhu kuBuruwayo, kubuda kwaita vanhu kunana Chiredzi, Mwenezi, kubuda kwaita vanhu kuMarch Central.
Asi kutenderera kwaita Studio 7 munzvimbo dzakawanda dzanga dzichivhoterwa kwaburitsa pachena kuti vanhu vaenda kunovhota vashoma zvikuru kana zvienzaniswa nereferendum yakaitwa muna 2000 pamwe nesarudzo dzose dzapfuura. ZANUPF nemapoka maviri eMDC ari muhurumende mubatanidzwa vanga vachikurudzira kuti veruzhinji vatsigire gwaro rebumbiro iri uye mapato asiri muhurumende pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimiririra akaita seNational Constitutional Assembly anga achikurudzira veruzhinji kuti varambe gwaro iri. Sachigaro weNCA muzvinafundo Love More Maduku vati vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo idzi uye vati nyaya yekuti vanhu vashoma vavhota munongedzo wekuti havana kufara nezvakaitwa neCOPAC.
Zvinotarisawo kuti vatungamiriri vedu havachisina simba ravaifunga kuti vanaro riya rokungoti zvavanotaura zvinotendwa nevanhu. Vanhu havasinei basa navo.
Pasi pemutemo weElectoral Act zvabuda mureferendamu yanhasi zvinofanirwa kubuditswa mazuva mashanu asati adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.